manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musiwe muvhuro kukadzi 18 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanomisa basa vakuru vemauto vana paine tarisiro yekuti vachapiwa mabasa ekumizinda yeZimbabwe kunze kwenyika. Mutevedzeri wasachigaro webato reMDC vatenda ibiti vanowanikwa vaine mhosva yekutyora chikamu chemutemo wesarudzo vachipiwa mukana wekubvisa faindi yemadhora mazana maviri kana kuti kugara mujeri kwemazuva manomwe. Sangano reEuropean Union rinoziya nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende yeZimbabwe. Gurukota rezvemitambo netsika muzvare Kesti Coventry vanozivisa kuti Zimbabwe haichaitirwa makwikwi emutambo wenhabvu EcoSafa Challenge Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Monyori mukuru wemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMeshack Sibanda vazivisa nhasi kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vamisa mabasa vakuru vemauto vana ava vekutarisirwa kupiwa mamwe mabasa ekumirira nyika kunze. Vakuru vakuru vechiuto vanonzi vamiswa mabasa ava vanoti Major General Douglas Nyikayaramba, Major General Martin Chedondo, Major General Anselm Sanyatwe pamwe na Air Vice Marshal Sheba Shumbayaonda. Vana ava vanonzi vave kupinda kunoshanda mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika. Asi vamwe vanoona nezvematongerwo enyika vanoti uku kudzikiswa kwaitwa vanhu ava kubva pazvigaro zvavo kwete kuti vari kukwidziridzwa nekupiwa mabasa ekuti vange vachishanda kumizinda yeZimbabwe. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi revarume vana ava. Ngatinzwe hurukuru yataita nemunyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika mubato reMDC vaJoyce Mutsekwa.
Chekutanga ndechekuti handifungi kuti vaMnangagwa ava zvavanotaura kuti vane programu yereengagement vari serious. Nekuti kana uda kuita programu yereengagement nedzimwe nyika unoisa your best foot forward. And vanhu vanotanga kupa chimiro chenyika vanhu vanosenza kudiplomatic call ino foreign affairs. Saka zvinosekesa chokwadi kuti angafunge kuti ari kuda kuita reengagement nedzimwe nyika woti best foot forward ndo vanhu vechiuto ava vaaretire vaarida kuti vaende kunzvimbo dzakada zvinonyadzisa. Chekutangazve ndechekuti vanhu muno muZimbabwe hatikanganwi, tinongonyarara hedu asi hatikanganwi. Tinoziva zvakaita Douglas Nyikayaramba pachina Mugabe. Tinozviziva izvaakaita vanhu muZimbabwe havakanganwi kuti vanhu vakanetseka mauto achinge akuita fanika aamberishia zezano PF pamusana paDouglas Nyikayaramba. Tinozviziva futi isisu kuti musi wa 1 August pakaitika nyonga-nyonga muno muZimbabwe. Tinozviziva kuti munhu akamira pamberi pecommission yava muMkandi seexpert, munhu anoziva zvechiuto, ari kununura kuti masoja hapana chavakakanganisa, aitsanangura kuti kana munhu akanaka anga ari kuridza futi akapfugama, zvinotaura kuti munhu iye arida kuridzira mudenga. Munhu iyeye ndisanyatwa takamunzwa tese, haisiri secret. So vanhu vakadaro vanosekesa nyika.
Tinoonawo kuti vanhu vanga vari muchiuto kwenguva yakati kuti vane ruzivo nezvinenge zvichitarisirwawo kunge zvichiitwa nehurumende yeZimbabwe, munofunga here kuti neruzivo rwavo vangakundikana kumirira nyika?
hapana munhu angapikise kuti vanhu vane ruzivo rwemabasa avo. Asi iyoyo haisiri qualification yekuti ungachizomirire Zimbabwe neimwe nyika.
Vanga vari munyori vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika mubato reMDC vaJaus Mutsekwa vari parunare kwamutare neStudio 7. Mitumbi makumi maviri nemitatu pamitumbi makumi maviri nemina yakaburiswa migodhi miviri inoti Cricket Mine neJongwe Cooperative iri kuBattlefields kukadoma inonzi yakwaniswa kuzivikanwa nehama dzevafi uye yatotakurwa kuenda kumisha yavo kunochengetedzwa. Vamwe vasere vanonzi vakaburiswa vari vapenyu asi basa rekutsvaga mitumbi yevamwe vasati vawanikwa pamwewo netarisiro yekuti vamwe vanowanikwa vari vapenyu zvinonzi zvinogona kutora mazuva akawanda nekuda kwemamiriro akaita zvinhu pasi pemugodhi apo mvura inonzi ichakawanda uyewo iri kuramba ichinaya. Ukuwo bepa nhau reZim Live rinoti gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWinston Chitando vakazivisa nezuro kuti hurumende iri kuda kuwandudza mitemo yekucherwa kwegoridhe nemakorokoza zvichitevera tsaona iyi. Bepa nhau iri rinoti vamwe vari kuda kuti vaChitando vasiye basa vachivapomera mhosva yekunonoka kuti vanhu vakadzivirirwa nemvura vari pasi pemugodhi ava vange vachinunurwa. Mutewedzeri wasachigaro webato reMDC vatendai biti vavanikwa nhasi nadare ramagistrate muHarare vaine mhosva mbiri dzekutyora zvikamu zvemutemo wesarudzo uye vapiwa mutongo wekuti vabvise faindi yemadhora mazana maviri kana kugara mujeri kwemazuva manomwe. Rimwe remagweta anga achimirira vabiti vaAlec Muchadehama vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vabiti vavanikwa vaine mhosva yekushambadza zvakabuda musarudzo zeki isati yazvishambadza. Mhosva idzi dzinoti yekuti bato ravo reMDC Alliance ndiro rakakunda musarudzo uyewo yekuzivisa kuti mutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa ndo vachange vave kutonga. Asi vamuchadehama vanoti vabiti vari kuramba mhosva idzi uye ivo semagweta avo vatotanga kugadzirira magwaro ekupikisa nyaya iyi kudare repamusoro reHigh Court vachitarisira kusvitsa mapepa aya kudare iri mangwana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Semuzeko munoita nhasi nyaya iyi yanga ichindogurwa kutaura kuti izvo mutongi yanga achazondopa mutongi wake kuti izvo paumbo hwese hwakapiwa mudare nevamuchuchisi navabiti vabiti vane mhosva here kana kuti havana. Saka nhasi azoverenga mutongo wake akati iye sekuona kwaaita vabiti vane mhosva dzese dzavakapomerwa izvozvo izvo. Saka naizvozvo amba vavabata nemhosva dzese mbiri dzavakapomerwa kuti vakaita mukunzi vashambadza kuti bato ravo reMDC Alliance ndo rakanga rakwanisa kukunda musarudzo vachitiwo zvakare kunyange zvavakataura izvo zvekuti vachamisa ndo vakanga vachazoita purezidendi vabatwa futi nemhosva yezvichinzi washambadza kureva kuti dziki yanga isati yazvitaura izvozvo izvo. Saka vabatwa nemhosva dzese dziri mbiri.
Saka vabiti vatambira here mutongo wabuda uri?
Havana kutambira. Saka izvozvi titori mushishi kunyora mapepa ekuti tikwidze nyaya icho iyoyi kudare guru redzimhosva rekuHigh Court tichiti isisu kunzi vabatwa nemhosva hatisi kubvumirana nazvo zvichienderana nokuti izvo sentensi yacho yazopiwa iyoyo mutongo wekuti vabhadhare $200 hatisi kubvumirana nazvo zvakare. Saka tichiri kuita mapepa achona ekuti tikwidze nyaya iyi mberi indoongororwa nedare rekuHigh Court kuti iyo mutongo waGloria Takundwa vatonga zvakanaka here.
Kana munhu akanga atongwa achiwanikwa aine mhosva saizvozvi zvinoreva here kuti vacharamba vachizoshanda segweta vachirambawo zvakare vari nhengo yeparamendi?
Vanoramba vachishanda segweta vari nhengo yeparamendi sekutaura kwandakamboita nyaya haisati yapera. Mitemo inobvumidza kuti munhu achinge abatwa nemhosva zvaasingabvumirani nazvo anogona kukwidza nyaya yake kumatare ari pamusoro. Saka kutokwidza ikoko kunototaridza kuti havasi kugutsikana nazvo Saka hapana umwe munhu anokwanisa kuita kuti vasarishande kana kuti vasaita member yeparliament zvekuti izvozvo vari kuapila conviction yachona iyoyo nesendeni.
Rimwe remagweta anga achimirira mutevedzero wasachigaro weMDC vatendai Biti vaalec Muchade Hama avanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reEuropean Union nhasi razivisa kuti vaimbo vemutungamiri wenyika varobert Mugabe pamwe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vacharamba vari pasi pezvirango zveupfumi zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru venyika. Sangano reZimbabwe Defence Industries ranzi richarambawo ndingadodzokorora kambani yeZimbabwe Defence Industry yanzi icharamba iri pasi pezvirango izvi asi vaAugustine Chihuri navaHepton Bonyongwe avaimbova muhurumende yavaMugabe vabviswa pazvirango izvi. Ukuwo munyori mubazi rezvekuburiswa kwamashoko vaNick Mangwana vanyorawo padandemutande reTwitter vachipembedza zvaitwa neEU izvi vachiti zvinoratidza kuti sangano iri riri kuona zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zviri kuedza kuti vadyidzane zvakare pamwe nekudyidzanawo nedzimwe nyika. Kunyange hazvo vanga vachiti dai zvirango izvi zvangobviswa zvose. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganyauye weStudio 7 abata Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Haipapo ndoona kuti European Union zvayo kuti vati Mugabe aramba ari pamasankirwa ari kwangu inyaya yavo yekuti akamboita zvaakaita especially panyaya yeminda tinoona kuti European Union ana Britain vakarwadziwa sirik nenyaya yeland reform. Zimbabwe ndaifunga kuti Mugabe ndiye angari mutungamiri wakatika izvozvo asi vari kurasika vepapa neEuropean Union nekuti nyaya yeland reform yanga iri nyaya chero yatungamirwa naMugabe chero pakati pako maright violations akaita asi nyaya yekuti minda igurirwe kuvanhu particularly maZimbabwe chinhu chinotodiwa nevanhu vemuZimbabwe zvakanyanya asi tisingakurudzire violence yaitwa plus vaMugabe kuti varamba vari pa masangiza hazvinazvo zvinobatsira vaMugabe zinaupiri is 1095 in a week time actually. Saka handioni kuti zvine zvacho zvinokwanisa kutibatsira kunze kwokuti vanenge vangovengawo Mugabe nenyaya yezvo zvaakamboita achiri mupawa asi haMugabe asiri fecta mupolitics dzatinadzo. The fecta mupolitics dzirimo imilitary yemuZimbabwe tichishanda nekutungamiri wezanu ndovari kutora kodzero dzevanhu ndo vari kutumira masoja kundoponda vanhu masoja achinda achirepa vanhu ndo vaanofanira kugara napasi vaudze kuti bihevhia yavo yavanoita haibvumirwi munyika pasi rese.
Tiri ipapo pane vemauto taona vachiwenga vashiri navasibanda vemuamy vari kunzi ivo parizvino masanctions avo kana kuti zvirango zvavanga vakatemerwa zvamboitwa iye inonzi suspension pachirungu munoona zvichibatsira here izvi?
Vanhu vachitarisirawo kuti pamwe vanhu vemuchiute ivavo vakatasura vanokwanisa kubatsira kuti nyika ibehave zvakanaka nekuti mauto avo vanenge vachitungamira particular nevasivanda asaramba achidini achikonzera zvemhirizhonga achiita zvekuponda vanhu achiita zvekuva vanhu. Saka pane chiri kubuda kuti aiwa zvirango zvavo zvavanoita izvi vanozviita kuti kana hurumende yeZimbabwe ikaremekedza kodzero dzevanhu ikaita utongo hwejekerere pane mukana wekuti Zimbabwe ipinde mucommunity of nations ipinde muna commonwealth ishande neEuropean Union vaite business navo zvakanaka.
Havanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute uye vachiita zvidzidzo zvepamusoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa vari parunare muSouth Africa makare naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe riri kukurudzira vanhu pamwe nemasangano akasiyana-siyana kuti vaise ruoko rwavo pabepa richaendeswa kuhurumende kana kuti kusaina gwaro renyunyuto richiudza kuti hurumende igadzirise zvichemo zvevadzidzisi zvinosanganisira mari dzemihoro nemashandiro avo. mutungamiri wesangano iri vaobet masaraure vakamirira kutongwa vachipomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana munyika nekuda kubvisa hurumende pachigaro vanoti chinangwa chavo ndechekuwana vanhu vanosvika makumi mashanu ezviuru kuti vasaine gwaro iri vasati variendesa kuhurumende vamasaraure vanoti vari kufara neuwandu hwevanhu nemasangano asaina gwaro iri kusvika pari zvino tanonoka hwando westudio 7 abata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji
vari kufamba gwaro renyunyuto riri kutenderera riri kusainwa nematicha vachiratidza vachinyora kuti vari kupa hurumende yatinoti ultimatum pachirungu kuti igadzirise chitemo chayo chekuwana muhoro unoita kuti vararame living wage vakatadza ichaita kuti vazoramwa mabasa zvakare iye zvakakurisa
gwaro iri ramuri kutaura riri kusainiwa navanhu vakawanda here
tinofara kuti pakunzwa kwandinoitwa gwaro iroro rasainwa nematicha anokwana 5820 kusvika kupera panhasi gwaro iri riri kusainwa zvakare nevabereki vari kuti vari kutsigira vadzidzisi kuti vaende pastrike kuitira kuti vapiwewo mari inoita kuti vatiche vakafara kuti vana vasafoere muzvikoro gwaro iri riri kusainwawo zvakare nevamwe vanhu vasiri muzimbabwe vatikati international labour inosidzisa mazimbabweanzi kuti simudzirai hondo yekurwisira kuti muwane mari inokwana kuti mutengere vana venyu zvinokwana mutengere regimen kuvana venyu kuzvipatara nekudzidzisa vana venyu zvikoro
sokuona kwenyu munoona sekuti rwendo runoru mungabudirira here sezvo kuramwa mabasa kusina kunyatsofamba zvakanaka masvondo mashomana neapfuura
rwendo runo ndinoona kuti vatungamiriri veatizi vari kuita basa iri vakaramba vachiita zvavari kuita vanogona kubudirira nekuti apa vabatana nerenge ndisaiwo nematicha ari pasi vasiri kubatana nevakuru vemaunions vanogara mumahofisi saka kuramwa basa hakuramwiwe nemunhu akagara kuhofisi kuHarare anotambira mari yakawanda kuawatiyaticha achiti anovamirire kuramwa mabasa kunoitwa naticha pacho zvake saka maticha aya kana achinga asaina gwaro renyuto vachitaura kuti kana nhuna dzavo zvisina kugadziriswa vacharambwa mabasa zvinoreva kuti kuramwa mabasa kuchave neimpact nekuti kuchange kuchikondirorwa nevashandi kuchakondirorwa nemabhurokrati
vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruware amalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobet masaraure vari parunhare natanonoka wande westudio 7 zvichakadaro rimwe remasangano anomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti ranyorera hurumende tsamba yekuti paitwe musangano pakati pehurumende nevarayiridzi nekukurumidza vanoona nezvezvirongwa nekubudiswa kwemashoko musangano iri valadislas zunde vaudza tanonoka hwande westudio 7 kuti kana hurumende ikanonoka kuronga musangano nevadzidzisi vadzidzisi vanosungirwa kuramwa mabasa svondo rinouya nekuti havana mari yekuenda naye kumabasa
takanyora tsamba musi wefriday semaunions ese requesting for a crisis meeting that the ministry had promised us nepublic service commission that ordinarily should have happened sometime last week saka pari zvino takamirira kunzwa kuti vanoresponda sei komisheni yacho nehurumende
ko kumabasa muri kudzokera here
in the meantime tiri kudzokera hedu kumabasa but zvinhu zvakatidzvanya because hatisi kukwanisa kudzokera kumabasa neincapacitation mari yebhasa hapana mari yechikafu hapana mari yezvese yekutenga hembe yekuendesa vana kuchikoro hapana saka kutongosusukidza takadaro tikwereta tichidii takamirira kunzwa kuti ministry necommission vanoti chii
asi pari zvino hapana zvimwe zvamuri kuronga
hapana zvatati taronga takamirira musangano uwoyo ndo uchatirongera way forward yedu
tiri kunzwa rinyere kupe kuti mungangoramwa mabasa zvekare kutangidza svondo rinouya
ya exactly ultimately pakasaita engagement iyoyi ndo zvichatongoitika at the end of the day tisada kuti vanhu vatione fanika tisinga reason tino reason now too much but tiri kuti kuna employer neministry yedu iyi huyai tigare pasi tione sani kuti tozvifambisa sei vakaramba zvachese kusanzwisisa tinofunga tinotozopawo iyo yenotice yefully fledged industrial action isinani kana anozokwanisa kuidzora because to be honest with you maticha havana mari yekuendesa kubasa mari yachisati kukwana vaacknowledgewa neministry necommission kuti shuwa unoti unotambirisa munhu $284 muno munomunyika inobatsirei
Vanga vari vanoona nezvezvirongwa nekubudiswa kwemashoko musangano reptuz Valdadistos Zunde vari paRonare muHarare natanonoka wande westudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Vashandi vemuzvipatara nemakiriniki vari kukurudzirwa kuti vadzidzise zvakakwana madzimai anoenda kuzobatsirwa kusarudza nzira dzekuronga nadzo mhuri uye kuti vaone kuti vatsanangura zvakazara sezvo vamwe vari kuzobata pamuviri vachishandisa nzira idzi. Mutorodo wenhaukiri mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyaya iyi yakabuda pachena mushure mekunge mumwe mudzimai wechidiki abata pamuviri mushure memwedzi mina asununguka mwanakomana wake. Mukuru wesangano reWomen's Action Group WAG amai Edna Masiwa vakati vari kusangana nemadzimai akawanda ari kutaura kuti mishonga inoshandiswa mukuronga mhuri haisi kushanda zvakanaka. Amai Masiwa vanoti madzimai aya anofanira kunatsodzidziswa mashandisirwo anoitwa mishonga kuronga mhuri vachiti zviri pachena kuti mishonga iyi haisi kushandiswa zvakanaka.
Tikuzvionawo nyaya yeye contraceptive failure nezuro chaiye taive nemadzimai vaitaura kuti pane vamwe vakaita they know of someone who fell pregnant yetu iye akaiswa jadeli ye 5 years. And the response we also got from the health workers was family planning, it's not 100% effective. So sometimes it will be good to understand kuti vanhu vakaita nhumbu ava zvinenge zvakafamba sei.
Mai Masiwa vakaenderera mberi vachipa muenzaniso weJackson Red Depot Provera iro rinosungira mudzimai anorishandisa kuti ashandise dzimwe nzira dzokudzivirira kubata pamuviri muchinguva icho mushonga uyu unenge usati watanga kushanda mumuviri make. Mumwe mudzimai wechidiki anogara kudziva rasekwa amaisera musha vakaudza Studio 7 kuti vanhu vanopa madzimai aya mishonga iyi havatsananguri zvakadzama nokuti vamwe vanenge vakatobata pamuviri kare kare pavanozopiwa mishonga iyi.
Sewe kwedu isusu kunouya vanhu vanoita zvenhingi zvemahara iyo vanoisa majadheu machii mahara but kana vakauya havatesti hani vanhu vachifanira kutesta kuti une mimba here kana hauna festi vozokuisa. Iwo vanongosvika vachipfekera mumwe anenge atori nemimba yake kudhara kanotoriko kamwana kariko kwedu kanonzi jadheu mai acho akanoiswa jadheu iko vane mimba ye 3 months havana kuzviziva ndokungoiswa jadheu riya ivo vanoti havana kuzviziva.
Mudzimai uyu akaendera mberi achiti nedzimwe nguva madzimai anofunga kuti mishonga iyi inokwanisa kubvisa mimba dzavanenge vasina kuronga.
Ndakazongofunga kuti pamwe wakazviziva wakafunga kuti jadheu zvarinodzivirira mimba pamwe rinonhubvisa chii iyo mimba irimo mwana iyeye ndikakudza kuti anongorwara rwara handizivi kuti zvine chekuita here nenhingi iyoyi kana kuti hamena but vazhinji havatesti kwedu ende vanongokuisa havakutsananguriri kuti ndikakuisa iyi jadheu haridi kushanda maningi jadheu haridi kuremerwa havakuudzii jadheu haridi manzi maantibiotic havatauri saka munhu anongoiswa jadheu riya oya kumba warwara wamwa maantibiotic aya mimba yabata.
Asi Dr. Moses Macheka vanoshanda nekliniki yeSpillhouse muHarare iyo iri pasi pesangano reZimbabwe National Family Planning Council vakati mishonga yekuronga mhuri inoshanda zvakanaka chaizvo kunyanya jekiseni redepo-provera. Dr. Macheka vakatsindira mashoko ekuti zvinogona kuti mudzimai anozobaiwa jekiseni redepo-provera kana kunwa mapiritsi ekuronga mhuri iye atove nepamuviri nechekare.
Because for 6 weeks, ipapo akanondo mudofunga pamwe vaka deliver kupi avanonyatso zvaita postnatal care kuudza kuti after what deliver which is the best method. Pamwe mama clinics anenge ari busy, pamwe manesis ari kuanga asiri properly trained on family planning. Avoida that ngoti adzoka after 6 weeks kana ida depo tozokubaya depo. Saka she was already pregnant parakazobaiwa most likely.
Chiremba ava vakaenderera mberi vachiti mushonga wedepo-provera hauna huturu hunokuvadza mwana asati azvarwa. Naizvozvo vanhu vanenge vasangana netsauna iyi vasatya zvakanyanya.
Depo-provera ikabaiwa by mistake like what happened. From the literature hapana risk yakanyanya or it's very little.
Dr. Macheka vanoti mapiritsi ekuronga mhuri haadhure zvekuti padhora rimwe chete mukadzi anopiwa mapiritsi emwedzi mitanhatu. Vakatsanangura zvakare kuti kana mudzimai akayamwisa mwana wake nguva dzose kwemwedzi inosvika mitanhatu haakwanisi kubata pamuviri. Dr. Macheka vakatsanangura kuti pane zvironga zvakanangana nevanhu rume zvekuronga mhuri asi vashoma chaizvo vanoenda kumakiriniki eZimbabwe National Family Planning Council kuti vawane rubatsiro urwu. Zimbabwe inonzi ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa muAfrica vanoshandisa mishonga yekuronga mhuri. Izvo zvakadzikisa huwandu hwevana pamhuri kubva pavana vanomwe kusvika pavana vaviri vanozvarwa mumhuri. Sangano reUnited Nations Population Fund rinopa mishonga yekuronga mhuri pachena kusangano reZNFPC uye veUNFPA vanotaura kuti kuronga mhuri ikodzero yemudzimai wese nokuti anofanira kuita mwana panguva yaanenge azvisarudzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Gurukota rezvemitambo netsika muzvare Kest Coventry vazivisa nhasi masikati kuti Zimbabwe haichaitirwa makwikwi emutambo wenhabvu yevanhurume weCOSAFA Challenge Cup egore rino, vachiti urongwa hwacho hwanga husina kunakira ZIFA pamwe chete nenyika. Ukuwo mutungamiri weZIFA waFelton Kambamura vatiwo Zimbabwe ichaedza zvakare kuti iitirwe makwikwi aya mugore ra2021 zvichienda mberi, uye kuti izvi zvinopa nyika nguva yekugadzirira makwikwi aya zvakakwana. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manhero ano. Nhasi tiri kutarisa nezvematanho atorwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekumisa vakuru vemauto vana basa, uyewo mashoko avanonzi vakataura mukupera kwesvondo anonzi nevamwe anokonzera mhirizhonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanomisa basa vakuru vemauto vana paine tarisiro yekuti vachapiwa mamwe mabasa ekumizinda yeZimbabwe kunze kwenyika. Mutevedzeri wasachigaro webato reMDC Vatendai Biti vanowanikwa vaine mhosva yekutyora chikamu chemutemo wesarudzo vachipiwa mukana wekubvisa faindi yemadhora $200 kana kugara mujeri kwemazuva manomwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesi zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekaya nemufaro ndiri wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.